ndino mumuramani wekuti dambudziko remandimba ndimba iwayaya vamwani vati chipangano vamwani vati iripo chaizvo kanzi tagara tiinaro kubva tichatanga dambudziko rakatanga nhasi asi kuti zvinganziko kanzuru haina zvairi kuita takamboedza chaizvo kuyi nyaya yakudikanwa panapapa yainyaya yepolitical sei kubva kuvakuru vehurumende vakuru vemapato ezvimatekezo enyika nekuti kazinega haina zvaingaite mapurisa ekanzuru haana maarresting powers ende mapurisa ekanzuru haagone kukunda zvinotadzwa nemapurisa chaiwo ezvetarap saka ekanzuru isisi takuona kuti zvaakuda vakuru vematongerwo enyika vapinde kuti vabatsire mugudzi wanzomine runyararo kunyika muite rule of law takataurira meya iye zvinoizvi vamasunda kuti vaende vanoona maprincipals vataure navo kuti tibatsirane nyaya isvike kumaminista ehome affairs tibatsirane kuti mwarare muite runyararo muite rule of law varege kungoti munhu ano ada chaada nokuva makambunzwa manimani wakaridzwa pfuti tichida kuedza kuti tigadzise zvinoti
ndimbokubatai muromo ndomboenda kuna vashumba munoti nenyaya
isusu seHarare Residents Trust tagara tichitaura nyaya yekuti muguta reHarare maita utongi hwemuzvibato zvibato zvichiitwa nemayuthi ezvematongerwo enyika mukarangarira pane rimwe gwaro ratakambobudisa rekutorwa kwedzimba dzewagari wasina mhosva waipiwa mhosva yekutsigira bato reMDC tikazobudisazve rimwe ripoti rekuti kwainge kuine ukama hwainge huripo pamusoro pevamwe vashandi vekanzuru paremembarenzi nevanhu vanozivikanwa muutungamiri hwekuzanu PF ava vanhu vaishandisa makomiti avo anoti kana vari kuita zvematongerwo enyika vanenge vachinzi mabranches kana kuti madistricts asi kana wakuita zvehomwe dzavo zvemari ndiko kwaakugadzirwa tuzvikwata kwatinozoti vana chipangano mandimba ndimba iyi inzira yakawambwa yekuti wachengetedze mabhizinisi avakatanga zviri kunze kwemutemo wachitsigirwa nezvematongerwo enyika chete dai kuri kuti patomboitwa requesti necity of Harare kuti itokumbire mauto nekuti takanga taona kuti mapurisa atorimowo muukama hukuru nevanozivikanwa kuti vari kutungamira nyaya dzekurowesa vanhu nyaya dzekutora mamaketsi nedzimba dzevagari
vachiroto muri kuti imi zvine zvezvematongerwo enyika mukati asi kabato rezanu PF rakaramba kuti harina chikwata chechipangano ichi kana iwo mandimba ndimba
vanoramba nekuti panenge pasina evidence yatingati iri tangible iyoyi yekuti vangati ndevedu but vanoonekwa zvakawanda vanhu vachifamba nevanhu ava vanoonekwa vanhu ava vari mumastructures avo vanozivikanwa vari mumastructures avo vanoramba zvavo saizvozvo sekuda vanogona kuramba zvinhu zvakawanda wanda asi kunofunga kuti ioni kana vasiri vanhu avo but ngatifungirai kuti hurumende inofunga kuti iyo mapaza anofanira kunge achikontrola lawlessness yedu ari maoko mavo vazhinji vatungamiri vekuzanu PF dai vachiita kuti vasitope vanhu avavo
vashumba munoona here imi kuti kanzuru iri kuita zvainotariswa kunge ichiita yozokundikanwa hayo nezvikonzero zviri kutaurwa navachiroto izvi
chekutanga resistance inoitika kubva kuvashandi wavo chechipiri chiri kuitika ndechekuti kana vachitariswa makanselers aripo mazhinji acho ashayiwa hunhu hwekuti wagone kuremekedzwa nevagari kunzvimbo dzavakabva zvinoita kuti washayiwe simba rekuti wapedze matambudziko vagari vanotaura kuti tiri kudawo kuti tipfuure zvine runyararo pana pakatau asi vagari vanenge vachitobatwa vachipinzwa imomo vachirohwa vachitotywa vachibuda vachinomhangara kanzuru haimboratidziwoba kuti nhasi tine zvataita
vachiroto munoti nezviri kutaurwa izvi
iya vasinga kutaura zvinhu zvakanaka zvikuru handimbozvirambi kuti tine vashandi vedu mukanzuru vatinotoona kuti ava havasisiri vashandi vekanzuru ba